Ini ndini Whisper Makuni Ganya ndiri kuno Cape Town South Africa. Ndoda kuti Happy Mother's Day kuna mai wangu amai domai Mrs. Makuni vari kurushinga ku Mount Darwin kukatoni. Ndoda kuti amai takusuwai nasuno toda kuku rangarira chaizvo nezvese zvakanaka zvamakatiitira. Ndoda kuti amai tinokudai ende nhasi tinokurangarirai izwa renyu. Ndoda kusvitsa zvakare mashoko iwava kune hanzvadzi dzangu dziri muHarare, Olivia Makuni Ganya ari kuHeathcliff kuHarare, Matilda ari kuHeathcliff, Tanaka ari kuHeathcliff nevamwe vese vangandizive vese vanana mai muZimbabwe. Toda kukorokotedzai nhasi izwa renyu. Toda kutendai nebasa ramunoita rekuti vana vange vachienda kuchikoro, vana vange vachichengetwa, ana baba vange vachichengetwa. Imi madzimai emuZimbabwe ndimi munoita kuti nyika isimukire iende mberi.